vachitaura mushure memusangano wenhengo dzecommittee yeMDC Alliance inoona nezvekutsvaga rutsigiro nekuronga musangano. Sachigaro wecommittee iyi zvakare vari mutevedzeri wasachigaro webato reMDC inotungamirwa navamorgan tsvangirai. Vamorgan committee vakati kusiya basa kwavamugabe hakurevi kuti nhamo yapera. Vakomichi vakati vamugabe munhu aishanda nebato rezanu PF uye Zimbabwe iri mumatope airi nekuda kwebato iri, nekudaro matambudziko ari munyika anogona kupera chete kana zanu PF yabva pachigaro.
Munhu atorohwa naye muhombe munyika yezimbabwe izanu PF yakaitwa for 37 namugabe, saka struggle iyo ichiripo rekuenderera mberi iri kuzorohwiwa kwokupedzisira gore unoya baelection kuti kwakaitwa napresident Mnangagwa kutione zvikomita kusinyeleo.
Vakomichi vakati kusiya basa kwavamugabe kwakatombovhiringa zvirongwa zvealliance uye kukanganisa kunyoreswa kwevanhu kuvhota, asi vakomichi vakati komiti yavo mualliance yave kuenderera mberi nebasa ichifambisa zvirongwa mumatunhu ese munyika, uye tariro yayo ndeyekuti mutungamiri mutsva wenyika vaemarson Mnangagwa vachaita zvakavimbisa zvokuti nyika ichaita sarudzo dzakachena. Mutauri weMDC inotungamirwa navawash mwencuve vakurawo nechiwai vakati kuenda kwavamugabe hakufaniri kudzorera kumashure hondo yekuunza utongi hwejekerere munyika.
Kuenda kwavamugabe vanhu vemuzimbabwe hatisizvitutsa. Kuenda kwavamugabe vanhu havana kupanga machazoro nehope, nama vanoiziva ibhazi rachinja dhiraivha chete, asi kana richingova iro bhazi riya ratoziva ndiro riya risingafambi, ndo riya rakafa, ndo riya risina njere, rinoda kurarama nokukumbira zvavari kuita iko zvino, kuti vanoti kwai tichakumbira nyika mari dzekunze. Handizvo ndizvo here zvatiri kuda kana toda zvidavado zvokuti vana vezimbabwe painde fu painde chikafu pamatafura uye pawanikwe mabasa kuvana venyika ino.
Mukuru wezimbabwe democracy institute Dr Pesai Rwanya vakatiwo hapana chakashata kuti vanhu vafariri kuenda kwavamugabe vachiti murume uyu ange atambudza vanhu munyika yose. Vakati chakakosha igwara richatorwa nehurumende yavamunangagwa kubva pari zvino.
Aiwa, nyaya yekuti mugabe ainde nyaya yaifanotiitika zvinodei, chero mugabe akadzikwa nedhongi, chero akadzikwa nenyoka, chero akadzikwa nengwena, nyaya yamugabe aifanira kutobviswa. Asi kuti tsvambe chavapo ndechekuti mugabe abviswa tioitasie kuti nyika yedu inde mberi isachachafuti zvaitwa namugabe. Mugabe haana munhu waasina kuvhiringa. Varungu aiponda achitora mafamu zvikodzero dzevanhu dzichityorwa.
Mukuru wemedia center vaenest mzengi vanoti kunyange hazvo vanhu vakafara zvikuru vakabatana nemasoja mukupembera kuenda kwavamugabe vave kuzviona kuti matambudziko avo achipo, vati zvinhu hazvigoni kunakira vanhu nekuti vanhu vese vaishanda navamugabe vachipo uye zvinhu zvinogona kuramba zvakaoma munyika. Asi vamuzengi vanoti vamunangagwa vane mukana mukuru wekugadzirisa zvinhu munyika pamwe nekuti vemapato anopikisa vashaye basa.
Chondoona kana vamunangagwa vapiwa yatingati an opportunity kuti vachibudisavo eligazi yavo kuti vazvigadzirirewo gwara ravo. Saka ivo vamunangagwa vanogona kutogadzira gwara ravo nenzira yekuti vanhu vanogona kuvagamuchira. Kana zvikadaro vamunangagwa kuti vafambisa seizvozvo, mapato anopikisa anogona kunge ava muchamuta vanhu ava.
Gweta rinorwira kodzero dzevakaremara vaAbraham Mateta vanoti hurumende yavamunangagwa inogona kuramba ichiwana rutsigiro kubva kune veruzhinji kana ikaita zvido zvevanhu.
Vanhu vakanga vaine tariro yekuti zvimwe kuda vanhu ava vachazvichenura nekuita kuti ikonomi yedu ishande, nekuita kuti vacreate platform inozoita kuti vanhu vezimbabwe vakwanise kuuyanana nekutaurirana. Kana vakakwanisa kuita izvozvo hongu vanokwanisa kuregererwa, asi vakaenda negwara rekuti vanenge vasinganzwizwi revanhu voenda negwara rekuzoedza kunyaradza vanhu, ndinoona zvichizonetsa kuti varegererwe.
Vakomichi vanoti komiti yavo iri kufamba mumatunhu ese enyika ichironga misangano yekutsvaga rutsigiro apo iri kugadzira sarudzo dzegore rinouya. Pari zvino komiti yakatoenda kumatunhu anoti Matabeleland South, Matabeleland North, Midlands North neMidlands South, Chitungiza neHarare. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.